zvinosuwisa, zvinotyisa, zvinoratidza kuti hurumende yedu haidi vashandi vayo. Kusvika patiri panapa, hapana pasi paita nhaurirano iri siriasi yekuti vamatema napermanent secretary wavo vanodedzawo matrade unions kuti ngationesanei kuti problemu iri pati. Nyika iri kuenda kupi, nekuti izvezvi mukazvitarisa sezvazviri unotonga kuti pane vanhu vanotogara vakaita zvimwe zvemundoyo vari kuda kutongoshandisa simba ravo kubata varaidzi vachivatsvakira mhosva dzadzisipo. Nekuti zvino mukatarisa zviri kuitika pagraund unotoonai kuti murayiridzi haasi kutogona kuenda kubasa, mwana wake haasi kugona kumuendesa kuchikoro, hake anogona kutenga zvipfeko zvemukati, asi munhu iyeye iye anokonzi uya kubasa. Mari yaanotakambira inokwana mazuva maviri kuti anga achienda kubasa.
Ko, panyaya yekuti vari kuita maextra lessons vachatorerwa matano, munotiwo naro danho iroro?
Mapurisa vanoenda kumaextra duty vanobhadharwa, vanoenda kumaroad block vanobhadharwa, vanoenda kunogadza vakuru venyika vanobhadharwa, vanoenda kunoita mamwe mabasa kana kukanzi kune gala kune bhendi kune vanobhadharwa. Ticha akanzi aita extra lesson kunzi hapaa mhosva. Ko, mhosva yaticha imburi yeiko? Hapana ticha ari kufamba aidzidzisa vanhu kudzidza kudzidza. Ticha vari kudzidzisa kudzidzisa vana vane maperezi ari kuzvidzidzirewo mwana wangu. Hongu tinozvishora nepamusana po zvinokanganisa hondo yatinayo, asi hatichavi nokuti kana munhu akanga anonzi tinokudzinga basa nekuti wadzidzisa mwana. Tari kuzi vari kudzidzisa mwana zvinyadzi pamwe, kwete tari kudzidzisa mwana kuti hapasi. Ende chikonzero chekuti munhu wese haangodzingwi sekunonzi mushandiro papurazi anongozi tichanotora vamwe kune kristo. Anoitwa due process yekutongwa kuonekwa kuti ane mhosva here. Chamutuma chii? Tisati taone chiri muziso ngatange taona kuti chaita kuti zvidaro chii.
Saka imi muchaita sei kana vamatanho apa hamuchatora sesangano pamusoro pemashoko iwayo?
Haa, vanotamba awawo. Hakuna munhu anodzingwa kana sekunonzi unongodzingwa unonzi kudzinga vashandi vako papurazi. Vashandi vehurumende vashandi vanotorwa due process. Vanovatonga vanhu vese 140,000 vagotitonga chese tigoenda kumahiyeri, nekuti munhu anotongwa pake ega. Hakuna mhosva inonzi imhosva yemusaga, unzi mese muri maoreji saka mune mhosva. Oreji rega rega rinonozvimirira rega rega rinotedza magwetaro ronzwikwa kuti ini ndaitapira, ini ndainaka, indanga ndarumwa nenyuchi, indakarumwa nenhunzi, indakazvidii, so that each one person is their own side of the story different from the next one. Saka hurumende haigoni kungoita zvinonzi zveunilateralism zvavakuda kutiitirei.